Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinotarisira kuti musangano wechimbi chimbi nehurumende warakakumbira uchaitwa zvikoro zvisati zvavhurwa. Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti idzike mitemo yakaoma yekumisa kubhinywa nekuitwa nhumbu kwevanasikana vasati vabva zero. Hurumende inokurudzirwa kupa uremu hwakakwana kubazi rezveutano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotarisira kuti musangano wechimbi chimbi warakakumbira pakati paro nePublic Service Commission nemasangano evashandi uchaitwa nhasi chishanu kuti kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya kusakanganisika. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakanyorera kuhurumende richikurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi zvondo rino kuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro yavashandi. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rePublic Service Commission panyaya iyi uye hatina kukwanisa kuwana minduro kubva kumutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Joe.
Hatisati tawana mhinduro chaiyo kana kuti formal response, asi ndaanditaura navandoro vachitaura kuti tsamba yedu yakatosvikawo nekuMinistry of Education. Ministry of Education ichatryavo all its means to ensure kuti musangano wechimbi chimbi uchaitwa nokukurumidza. Asi zvanga zvisingararatidzi kuti ungaitwa by Friday.
Kana makasawana mhinduro iyi panopera zuva nhasi chishanu, zvii zvinozoitika vazho?
Isu tinoda kuita zvese zvinopa kuti zvikoro zvinge zvichivhurika mune zvakanaka. Saka musangano ukashayikwa uyu zvinokanganisa kuti varayiridzi vakawanda vasingakwanisi kuenda kuzvikoro vazive kuti vangaenda kuzvikoro izvi sei. Saka isu tinovimba zvikuru kwazvo kuti Public Service Commission, Ministry of Education, Ministry of Finance vese vasaita musoro pamwe kuona kuti musangano wakakosha uyu wechimbi chimbi waita zvikoro zvisati zvavhurwa.
Kusaitwa kwemusangano uyu kungakanganisa zvakadii kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya?
Kana musangano wechimbi chimbi usiti kungakanganisa zvikuru kuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya mune zvakanaka. Nokuti chokutanga ndechokuti kunyange varayiridzi vane chido chokuti vaende kuzvikoro kwavo kwavanodzidzisa, vazhinji vavo vari incapacitated. Saka varayiridzi vagara vachida kuenda kunovhura zvikoro asi zvikwanisiro ndozvavasina. Echipiri, maschool fees aya akakwira. Zvinodawo kuti vanhu vaise musoro pamwe chete vaone kuti rubatsiro rwakanzi ruchabva kuhurumende rwakanangana nevana vatatu pamurayiridzi oga oga runenge ruchiuya rini. Tikashaya izvozvo ndinoona sokuti panganyanyonetsa kuti varayiridzi vodini nevana vavo vasingakwanisi kubhadhara maschool fees, nokuti kuzvikoro kwavanenge vachida kuenda kunodiwawo kuti vange vabhadhara maschool fees. Even chechitatu, takatarisa updated curriculum, zvinonzi kune review Asi review iri kungosiya varairidzi isinganyanyo kutaura navarairidzi. Zvingafamba zvakanaka kuti gore richitanga varairidzi vangoziva kuti review ichanangana nezvipi, vopreparea here kuti voramba vachiita macontinuous assessment makala akawandisisa aya, kana kuti vazive kuti achatapudziwa zvichienderana namarecommendation avakaita. Saka zvinhu zvakawanda zvinoda kuitwa, zvinoda kuti panovhurwa panotanga gore zvinge zvajekeswa.
Tinoona kuti munguva yadarika vazhou varairidzi vaitorerwa matano kunyange vatadza kudzokera kumabasa nekushaya mari dzekufambisa. Hazvisi zvimwe chete here zvinozosangana nevarairidzi zvakaitika zvakare rwendo runo?
Kutorera varairidzi mari hazvipi solution. Zvinongopawo kuti muzvikoro musava nerudekaro kana kuti tishaiwe inonzi social dialogue. Ende uye umbimbi ndoga wa employer unongofunga kuti varairidzi vese vari capacitated kuti vaende kuzvikoro. Hatingazi kuti vanofungei, asi isu tiri kungoramba tichitaura kuti professionalism haingomhanyi kunotora mari yomunhu watadza kuenda kubasa.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti hurumende haisi kupa huremu hwakakwana kubazi rezveutano, ichiti hapana chikonzero chekuti zveutano zvive pakaipa sezvizvi. Dr. Simbisoranga vanoti mamiriro akaita zvinhu muzvipatara kwanyanya kuipa, ukuwo zvipatara zvinorapa vashandi vehurumende pasi pePublic Service Medical Aid Society zvichivharwa. Shondo rino zvipatara zvinorapa vashandi vehurumende zvinoita 50 zvakavharwa. Dr. Ranga vanoti deno hurumende yaona zvekuita nenyaya yemamiriro akaita zveutano munyika, dambudziko iri risati raramba richinyanya kuipa.
Vahwande, izvi zvinoshungurudza kuti tione zvipatara zvichivharwa muZimbabwe. Sezvatinoziva, nyika yagara iri pakashata kuti zvipatara hazvina mishonga yakakwana. Mamwe mapublic hospitals like vanaparenya atwana naHarare hospital vagara havasi kuwana mishonga yakakwana neequipment yakakwana. Saka vashandi vehurumende kana vava kusawana marubatsiro kumaclinics iwaya kana zvipatara zvavharwa izvi zvepublic service medical aid society, idambudziko hombe chairo. It means that vanga vari kubatsirikana ikoko vava kuenda kuzvipatara zvagara zvakatozara zvisina mishonga yakakwana. So idambudziko roratidza kuti health care delivery system yedu iri panguva yakaoma, and zvinhu zvinofanira kugadziriswa.
Imimi sachiremba, makatarisa mamiriro akaita nyaya dzezveutano munyika, chamunoona chiri kunyanya kukanganisa zvinhu chii? Sei nyaya dzezveutano dzisina kumira zvakanaka munyika? Chii chamuri kuona apa, Dr. Ranga? Chii chingaitwa?
Chandinoona hwande ndechekuti zvipatara it's another symptom yekuti nyika haina kumira zvakanaka. Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka, yatinoti economy. Nokuti kana economy iri kufamba zvakanaka, vana chiremba, manurses, vashandi in general vanenge vane marivo yokuti vakwanise kutenga nezvipatarawo zvikwanise kunge zvichiwana mishonga neimwe equipment inodiwa. Saka zvatiri kuona ndezvekuti haiwa, hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, nekuti zvipatara ndo zvinofanira kunge zviri kushanda chero zvinhu zvakamira sei kuti vanhu vawane rubatsiro, nezvikoro zvinge zviri kushanda. But zvatiri kuona ndechekuti zvese zviri kuita fall apart really, and that's a big problem.
Dene manga muri chipanga mazano chehurumende kana kuti chegurukota rinoona nezveutano, ndezvipi zvamaigona kungovaudzawo kubatsira?
Zvataigona kuvaudza kubatsira ndezvekuti healthcare delivery system yedu inoda kugadziriswa, inoda kuprioritizwa. zvakadaro kana vanhu vasina utano hwakakwana havakwanisi kunge vari productive munyika. Saka it's kind of a relationship yekuti tinofanira kuti zvipatara zvinge zviri kushanda, zvinge zvine mishonga yakakwana, machiremba nemanesa ari kubhadharwa zvakakwana. Kana vanhu vane utano hwakanaka vanozoshanda muekonomi vachiita kuti ikonomi igrowe, mabasa ange ariko. Saka zvatikakurudzira hurumende ndezvekuti ngavaprioritize zvinhu zvakaita sezveutano needucation, zvinhu zvisingafani kuti zvineglectwe even under the worst of circumstances. Saka chandinoona ndechekuti mabudget allocations ari kuitwa even with the little that the economy is producing, hatisi kuprioritiza zvinhu zvakaita seutano. So that would be my encouragement. I know that tinowana support yakawanda kumatinoti mapartners ari kutipa a lot of support kuhealth delivery system nekueducation, but it seems like isusu sehurumende kana kuti hurumende haisi kuprioritiza health, because if they were just complementing or augmenting zviri kuitwa nemapartners mamwe aya ari kutipa rubatsiro, I think tingadai tiri pari nani.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu renorth carolina, Dr. Simbisoranga, vari panhare nestudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti mitemo inochengetedza vana inofanirwa kuomeswa kuti zviri kuitwa kuvana zvimire. Izvi zvinotevera kushaya kweumwe mwanasikana, Delight Masomeke, wekereke yeJohane Marange, anga ane makore 14, akashaya mushure mokuzvara mwana ari pamusha wake wekwabvumbura kuChivhu. Sangano rinorwira kodzero dzevana reZvandiri rinoti urombo ndihwo hunonyanya kukonzera kuti vanasikana vazhinji vaite nhumbu. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vanoti kuti dambudziko iri rimiswe panofanirwa kuve nemitemo yakasimba inochengetedza vana.
Chinhu chakashata kana kuti chakanyanyoipisisa kuti titaure nyaya yokuti kune vana vakawanda kusvika 20,000 vakabuda muchikoro vachizopedzisira vaiita nhumbu mugore ra2021 na2022. Namba iyoyo inoratidza kuti vana ava vakawandisa. Asi chaakuda kutariswa izvozvi kuti tikwanise kushanda takanangana nezviri kukonzeresa kuti vana ava vazobuda muchikoro, kuti vana ava vazoita nhumbu. So patsvagurudzo yakaitwa neZvandiri ndofunga yakanyatsoratidza kuti kune zvinokonzeresa kuti vana vaite nhumbu idzi zvakati wandei. Asi vakazvinyanyawo simbirira nekuti kazhinji kazhinji kacho nyaya yeurombo ndo imwe nyaya yakati kurei, nekuti mukaona vanhu vari mumhuri dzinenge dzinoshaya stereki kana dzinoshaya maningi, kazhinji kazhinji ndo vanowanzopindawo muwanano vachiri vadiki, nemhaka yekuti vanenge vakutarisira kuti number one, kana pakashayikwa mari yekuti mwana iyeye aramba achiendera mberi nechikoro anenge asisina zvokuita. And next kana kuti zvaanenge akutarisira zviri pamberi ndezvekupinda muwanano. Chechipiri, kunyange isiri nyaya yekuti izvoni mwana anenge azobuda kuchikoro, tikutarisira futi nyaya yekutochengetwa ari mumhuri, kuti kazhinji kazhinji vabereki vanogona kukurirwa nekuchengeta kana kuti kuriritira mhuri dzavo. Izvo zvinozopedzisira mwana azoita kana kuti sarudzo yekutoti ndaakupinda muwanano kuti ndiwane kuchengeteka, kana kuti mhuri yese iwano chouviri kana kuti kuchengetwa kubudikidza nekuwanikwa kwake. Zvinova zvisiri izvo nekuti kazhinji kazhinji vazopinda muwanano umu hamuna kuchengeteka kunozobuda kwakanaka, asi panotozoita mamwe matambudziko akawanda akafanana nekushungurudzwa kwakasiyana siyana.
Saka zvoitwa seiko vaMhlanga, dambudziko iri riri kuramba richienderera mberi?
Nyaya iyi yakakura nawo inoda kuitwa ndeye kunyatsoongorora kuti chii chingaitwe kuti vana ava vasaite vasapinda muwanano kana kuti vasaita nhumbu idzi. Saka isusu tambozviongorora zvakanyanya ndezvekuti chekutanga nhumbu idzi dzinoitwa kana dzinoitwa dzisiri kudiwa, zhinji dzacho dzinenge dzisiri kudiwa. Saka zvadzinoitwa dzisiri kudiwa panogonawo kunge pachida kuti tivandudzei mutemo wedu unoona nezvatinoti kana kuti yatingati sexual reproductive health rights. Kodzero dzavo dzekuwana yatingati kodzero dzekuwana zviri maringe nezve pabonde, atingati sexual reproductive health rights ndofunga muchirungu ndokuti zvibude zvakanaka. Saka mukatarisa mutemo wedu izvozvi, ngatimbotarisai takanangana nenyaya yatoti termination of pregnancy kana kuti kubviswa kwenhumbu inenge yaitika isiri kudiwa muZimbabwe. Kazhinji kazhinji kana kuti nhumbu inogona kubviswa inhumbu inenge yaitwa kubudikidzwa nekubatwa chibharo. Saka kana mwana akaita nhumbu kana asina kubatwa chibharo, pasina umbo wekuti abatwa chibharo, it means matare haakwanisi kuisa mutongo wekuti nhumbu iyi ibviswe. Saka izvozvo zvinobva zvaitawo kuti vana vedu vazhinji vanenge vazoita nhumbu dziya dzisingadiwi vanopedzeserawo vatozoita vana mai, because anenge achifanira kuti zozvara mwana. Then mwana uyu kana achinge azozvarwa taakunoramba tichiwedzeredza yatingati denderedzwa reurombo kana kuti poverty cycle, because havazorina kupimba kana kuti zvikwanisiro zvekuchengetedza vana vavanenge vazvara. Nokuti kazhinji kacho anenge azvara achiri mwana mudiki, kana vazvarwa vachiri vabereki vacho vanenge vachiri vadiki, vasina zvikwanisiro, vasina mabasa avanenge vachiita.
Sesangano reJustice for Children, chii chamunoda kuona chichiitwa pamusoro pedambudziko iri?
Semaonero edu isusuwo tunoita zvekodzero dzevana, ndofunga tinofanira kuvandudza mutemo wedu une chekuita neyatingati sexual reproductive health rights, kuitira kuti vana vedu vawane chokutanga, vawane yatingati information kuti zvii zvinofanira kuitwa kana mwana achizenge aita pamuviri pasingadiwi kana kuti aita pamuviri, uye kuti zvinoitwa kupi, uye kuti information yacho vanokwanisa kuiwana kupi. Ndo zvimwe zvinhu zvakati koshei.
Avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children, vaJohn Mhlanga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutambi wenhabvu yemadzimai Rufaro Mafidi Machingura akashaya nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mafidi aitambira chikwata chenyika chemaMighty Warriors uye neche Black Rhinos Queens. Ari kuchemerwa pahouse number 4617 Retreat Waterfalls muHarare. Mumazuva ake ekutamba nhabvu, Mafidi akasvika kumitambo mikuru yakaita sekosafa. Evans Zininga weStudio 7 abata muongorori wemutambo Tandazani Zimwa kuti tinzwe pamusoro paRufaro Mafidi Machingura.
Kusheka kwaita mutambi angane mukurumbira zvikuru pamutambo wenhabvu wana mai Rufaro Machingura ainzi Mafidi vakawanda vasuwa, nokuti ndimwe wevatambi akabatsira chikwata chemaMighty Warriors cheZimbabwe kuti chibudirire chisvike kure uye chikunde zvikwata zvakawanda. Tichayeuka kuti chikwata chedu ndo chakakunda kosafa muno muna 2011. Gore iroro pavakakunda vakayakokwa neaimbova mutungamiri wenyika vacomrade Robert Gabriel Mugabe kuti vauye kuSt House vazopemberera kukunda kwavanga vaita. VaMugabe vakafara vakataura kuti tinonzwa kuti Rufaro Machingura aunza Rufaro nekutamba kwaaita kunhandare yeRufaro. Saka izvo zvinoratidza kuti anga ari mutambi ane mbiri aibatsira chikwata chedu chemaMighty Warriors kuti chibudirire. Mhuri yeZimbabwe iri kuchema yasuwa, uye mutambi akaita kuti mutambo wenhabvu wana mai uite mukurumbira, nokuti vamwe vadiki vaimuonawo achiita mbiri vakazoda kuti vauye kumutambo wenhabvu wana mai vautambewo. ticha aitambira chikwata cheBlack Rhinos akaunzwa kuchikwata cheNational Team nouya aimbobatsira kukocha chikwata chevakadzi Rosemary Mukadza. Achitamba ari kumashure asi akaona Rosemary kuti angagona kubatsira kuti atambe ari mberi. Paakangomusa kumberi chikwata chedu ndochipachakazotanga kumisa zvikuru nekuti sekutaura kunoita vakawanda nezitara akazoturikwa rekuti Mafidi anga ane gumbo rekuti paraingorova bhora raizadza mabhora.
Muchionawo vanorarama nebhora vechidzimai mazuva ano, tinongonzwa mbiri kuvanhu vechirume kunyanya, tatovhunduka nhasi tichinzwa nezvarufaro kudai.
Bhora remuZimbabwe rinongoramba richida kukura, asi chinhu chekutanga ndechekuzvibata. Ukazvibata unogona kuwana upenyu hwakadzamawo uchibva mubhora redu muno muZimbabwe, zvisingasarudzi kuti uri kutambira varume kana vakadzi, nokuti varipo vakawanda vanoda kukanda mari mubhora raanamai, kunyanya kubudirira kwavakamboita vachiinda vachinotamba kuBrazil vachitamba mumakwikwi ari mberi mberi muno muAfrica. Izvozvo zvakaratidza kuti vana vedu vechisikana vanogona kuudza rufaro, kuunza rufaro sekutaura kutaurwa kwakaitwa nomutungamiri wenyika. Asi chikuru ndechekuti vabatsirwewo vawane nyaya inonzi sponsorship. Vakangowana sponsorship upenyu hwavo nahwo unogona kuita nani. Saka zvinhu zvakaoma muZimbabwe, asi varipowo vanokanda mari. Izvo zvinobatsirawo kuti vaya vanotamba mutambo wenhabvu wevakadzi vagone kuwanawo upenyu hwakadzama.
Ndongopedzisirawo ndichibvunza kuti pane here zvamati mazivawo pamusoro pekuchengetwa kwavo?
Semunhu ashanhasi panga paine magadziriro ekuti angaradzwa rini, asi zvanga zvisati zvabuda pachena kuti zuva chairo nekuti kupi kwaacharadzikwa mbirini. Totenda tichange tichiziviswa nokuenda kwanguva.
Avo vanga vari muongorori wemitambo vatanda Zanezimuka vari paRunare kuBulawayo naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, nengo yedare reUnited Kingdom reHouse of Lords amai Kate Yui vati Zimbabwe haifaniri kubvumidzwa kuti idzoke mugungano reCommonwealth pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita uye nekuramba yakavharira mujeri vaJob Scala veCCC. MuNewsday makare, chimwe chizvarwa cheKenya Primrose Nyeri Mwangi chakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vachipomerwa mhosva yokupinda zvisiri pamutemo mumakombiyuta eZimbabwe Manpower Development Fund akaba mamiriyoni makumi maviri emadhora. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo mamukasei. Isu tiri kutaura kuti zvese zviri kutaurwa naParadza izvo hazvina kana nebasa rese. Hatidye rodhi, hatidye migwagwa yavo yavari kugadzira iyoyo tichifa nenhamo, tichifa nenzara. Kurima kwavari kutaura ikoko, dai mari ikonomi yenyika yakanaka, pabhegi rimwe chete refertilizer ravanotipa redhini rimwe chete retopu ravanotipa, tingadai tichitenga tani kana dai taiwana mari tega, maindastry akavhurwa. Zvikoro zvavari kutaura kuti zvikoro, vana vedu vekuno kumaruva vakuvara vafa, kufa chaiko chaiko. Nyukarikiramu isina kana getsi pachikoro, nyukarikiramu isina kana kombiyuta pachikoro, apa votarisira kuti tivavhotere kuno kumaruva. Hatisi kuda izvozvo, hatitombodinga vagadzirise nyaya dzavo, kwete kuda kutinyepera vachitaura kuti vakagadzirisa chii chavakagadzirisa. Tyora kodzero dzevanhu futi pamusoro pazvo.
MaZimbabwe ngatinamatirei murume anonzi Job Scala agobuda avo achifamba aona nemhuri yake, nemhaka yekuti varume vavezanupiefu vanotoda kuti atovorera imomo mujere. Vari kutotsigirana nemakodzi kuti murume ungaatovorera mumujere dozvakare kutoona chaiko chaiko izvozvo kuti atofira amo nemhaka yekuti nyaya akaexposa iyi kuti vanhu vezambiefu ndovakauraisa vakauraya Moblessing and ndo yavaroda kuti atofira iyoyo dozvari kungofira murume uyu saka ha vanogona kunamata namataivedwe murume uyu afamba abuda achifamba nemhaka yekuti ivo vanoda kuti abuda afa ndochinangwa chavo chaichaicho nemhaka yekuti kutenderedza kutendedzwa kuitwa nyaya ina kunowanza kuti iyo nyaya ina haina musoro zvayo ivanozviziva kuti nyaya iyi haina musoro but chiripo chekuti iye anofanwa kufa but havakwanisi kumuuraya directi saka vanofanwa kumuuraya through jeri ndo zvavari kungoda varume ava hapana imwe nyaya apa saka ha zvakangoomawo hazvo
ya ndinoda kutaura mashoko pano pastudio 7 ndini umwe wevanhu vari kutambudzwa nezanu pf tiri kutambura tiri kunze kwenyika hatina chatiri kubata mabasa hakuna zvese zvakaoma munyika nekunze zvinhu zvaoma maona upenyu hwatiri kurarama hurudawo tiri padhuze nehama dzedu tichionawo vamwe vanhu vezanu pf mune mwoyo wakaipa mwoyo wakashatisa mwoyo waregioni mwoyo wasatani nekuti muri kutisunga vanhu muri kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu tiraramire kunze kwenyika asi imimi murimo mukati menyika yezimbabwe muchisusura nekudya zvinonaka muchidya muri mumahotera muchipedza mari yenyika waona sungunurai vanhu vamakasungawo vari mumajere vaite free waona there's nothing about ZANUPF ana ZANUPF is another political party yakangodai semamwe mapolitical party waona why muchiti munhu anenge ahwina ZANUPF kubva 2000 mechirova vanhu kusvikana nhasi hamusati maguta here machiuraya vanhu nai matura enyu hamunoisa ropa revanhu ivavo hamusati harisati razara here wai muchidaro hatinzireiwo tsitsi mani
zvinoti murisei apo aiwa munotigonera nenyusi dzamunotipa dzechokwadi dzisina kwadzakarerekera tinoti makorokoto inegurudzwa pane nyaya yangu ndoyoti ndinokumbirawo meseji yangu imundisvitsirewo kuna mukoma wengi apo pana mukoma wengi apo toti mukoma wengi musabvume kuchechidzirwa rambai makadzvanya muchiimba chokwadi kwete kuimba zvokuimba zvekutya imbai zvinobva pasi pemwoyo wenyu kwete kuimba uchiruma uchifuridzira tinokudai rambai makadaro ngoma wengi rambai makadaro musache musabvuma kuchichidzirwa hapana yanokubvisai isu mafanzi enyu ndisu tinokubvisai kwetawo
mangwana ndepastudio mamuka sei ndoda kungotaura hangu zviri kuitwa nezanupf pamusoro pavajob scala miedzo yehurumende yenyu yezanupf muedzo wekuda kuona pfungwa dzenyu vana vezimbabwe kuti tiri papi isu mazimbabweni varoda kuti kana tikaratidzira tikapisa matare tikamanyaumugwagwa votiita zvinogara zvakadaro before election zvokuti chero vakazobira election hamutauri munenge mune vhizheni ichi yemavanga pana vasikala pamakambosama kumboti nyinginyinginyi kumbopinda murodhi ndozvandiri kuona zvangu ipapapo saka vanhu vari kuda kudena kuya vatoda kukuonai kuti pfungwa dzenyu dziri papi kana vakadai tigovaita zvokuti che tikazovabira election havana zvavachakwanisa kuita tetapedza nayo kudhara saka iriva ratiri kuteiwa nezanu pf nekuti hakuna mashure akadai kuti munhu unganzi wasungwa kusvika pakugara more than 200 days mujere nenhau yokunzi kwai unonzi wakapesvedzera mhirizhonga asi hapana vanhu vakamboenda vakandoponda munhu vakaponda Moblessing vacho vakabuda vari panzi vakapuwa mabhero uyu kwai hwakutaura mashoko ane chiviolence hushungurudzo wasvika palevhu yakadai zanupf tinyare tisakangamwa hwoupenyu isitiri huruva
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reprogressive teachers union of zimbabwe rinotarisira kuti musangano wechimbichimbi nehurumende hwarakakumbira kuti uchaitwa zvikoro zvisati zvavhurwa hurumende inokurudzirwa kupa uremu hwakakwana kubazi rezveutano sangano rejustice for children rinokurudzira kudzikwa kwemitemo yakaoma yekumisa kubhinywa nekuitiswa nhumbu kwevanasikana vasati vabva zera tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tsanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele